manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 20 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi. Afrobarometer inoburitsa ongororo inoratidza kuti rutsigiro rwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ruri kudzikira. Sachigaro weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtasa vanoti vari mubishi kubvunza nengo dzavo kuti ndiani mutungamiri wavachamira naye pasarudzo yemutungamiri wenyika. Vatsigiri veZANU PF vanobuda mumusangano wavo mutungamiri wavo vaEmmerson Mnangagwa vasati vatanga kutaura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Miririri we America mutsva muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission iite zvese zvainokwanisa kuitira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaNichols avo vakatanga basa ravo muZimbabwe nezuro, vati America inoyemura zvirikitwa nehurumende yeZimbabwe pakugadzirira sarudzo Zvakaita sekukoka vekunze kuzoongora sarudzo idzi pamwe nekupa mukana kumapato ose kuti atsvage rusigiro akasununguka asi vati zvakakosha zvikuru kuti ZEC iite zvese zvainokwanisa kuita kuti vese vari kupinda musarudzo idzi vafare pamwe nekuimba nemafambisiro airi kuita basa rayo
It's crucial that the ZEC institute all measures that they can to increase confidence in the process the people of Zimbabwe should understand how the process works, the tallying of the votes, the transportation of ballots, and the vote tally sheets needs to be clearly understood. The exercise of the vote needs to be kept secret.
Vati kuita sarudzo dzakachena ndezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti America nedzimwe nyika dzivandudze ukama hwadzo neZimbabwe. Kunze kwesarudzo, vaNichols vati Zimbabwe inofanirawo kuremekedza kodzero dzevanhu munyaya dzeupfumi pamwe nematongerwo enyika. Panyaya yekuti nyika yavo yakamira kubatsira masangano achienda akazvimirira nemari mushure mokunge masangano aya aonekwa kuti aishandisa mari zvisina mwero. VaNichols vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira masangano aya asi vakati anofanira kutevedza mitemo yemashandisirwo emari iyi vatsigira danho rehurumende yavo uye vati masangano anoshandisa mari inobva kuAmerica zviri pamutemo acharamba achiwana rutsigiro mukuru weplatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navaNichols kuti ZEC inofanira kuita basa rayo pachena
titanga kuti vanhu vari kupinda muelection vazhinji vanenge vachitarisira kuti ZEC ndiyo yatingati referee ndiyo inofanira kutarisira kuti vese vari mumanagement vanonzwa zvatingati vanzwawo kuti takuenda muelections zvechokwadi saka ZEC ngaiyedzona pose painokwanisa kuti vari kupinda muelections vaone ZEC iri kuita zvinhu zvayo nemazvo
mapato anopikisa munyika haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa neZEC Kunyange omang masangana nshandaka zvimirira anoti Zeke haisikita basa rayo zvakajeka. Mutungamiri wemachurch ari pasi pe-Evangelical Fellowship of Zimbabwe Dr. Shingimunyeza vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neZeke.
Pane zvakawanda zvine ruzha zvisina kunaka zvisiri kutifadza. Tichiri kutaura navo vari kugadzira sarudzo yevaveZeke nevamwe nemapolitical. Iyo iyi yataita nhasi ndeyekuratidza kuti tiedze kuramba tichitaura tigadzirise zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Asi pane zvakatoti wandei zviri kutinetsawo kuti izvi zvikasagadziriswa tichiri kunogona elections tinogona kuunza mhirizhonga kana tayambuka pamberi.
Vanikos vati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe uye zvakakosha kuti munhu achakunda musarudzo atevedze bumbiro remitemo yenyika vachiti kana izvi zvikaitwa nyika dzepasi rese dzichatanga kurwidzana neZimbabwe zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mumwe wevari kukwikwidza vakazvimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika vaBrian Taurai Muteki vanoti haisisiri nguva yekumira nemapato asi neutungamiri husina kwahwakarerekera kuitira kuti vabatanze vana veZimbabwe pamwe chete.
Ndinoti ini ndakazvimiririra, handina bato randiri kumirira, ndiri independent. So tinoti Zimbabwe haisi minda yemabhanana. Ngoonegara muHarare umu kushaika kwemabasa. Nyaya inonzi black empowerment, hakuna chinonzi black empowerment. Tinoda kugadzira chinonzi people empowerment. Marudzi ose togadzira nation inonzi rainbow nation. Zvekuti pane mutengo inonzi eco cash, mutengo inonzi yeswipe neinonzi marino retwa, hatisi kuzvida. Hatichada mabasa epamamanifesto, tinoda mabasa chaiwo chaiwo. Togadzira Zimbabwe yevanhu vese vakabatana. Migwagwa. Tukurwa hondo inonzi economic freedom, migwagwa yofambika. Saka ndinoti makandivhotera chagadzira inonzi national team of politics. Tombomira zvemapato auraya Zimbabwe. Party politics have killed our country.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanovawo mumwe wevatungamiri mumubatanidzwa weMDC Alliance vanoti bato ravo riri kushanda zvikuru nevavanodyidzana navo kuratidza nyika zvavari kumiririra nekuronga semubatanidzwa. Ivo vaNgarivume vari kukwikwidzawo musarudzo yemumiririri weBikita West.
Pachibvumirano cheMDC Alliance ndini ndiri kumiririra Bikita East musarudzo dziri kuizwa musi 30 July. Svondo rinotevera ndinoda kukuzivisai kuti se MDC Alliance tiri kushanda zvakasimba kuti tiunze budiriro mudunhu reBikita East. Tinoziva Bikita East yakaita matambudziko akawanda kwenguva refu, asi nguva ino takatarisira zvikuru kuti tiunze shanduko huru kudunhu reBikita East nemunyika yedu. Mukativhotera, mukatitsigira sezvatiri kutarisira mukufamba kwatiri kuita, tirikuona rutsigiro rukuru. Tinokuvimbisai budiriro huru mudunhu renyu kuti dunhu reBikita East risasara, risaramba rakasarire kumashure.
Mutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity, Dr. Blessing Kasiamuru, vanoti bato ravo rakazvipira kuratidza kuti nyika inogona kushanduka nekuita zviri nani kuburikidza nebasa ravari kuita kunze kwekutsvaga mbiri.
Tirikufambawo nemusangano wedu nenyaya yedu inoti budiriro nenhaka yekuti chirere tigokurerawo tichiri vechidiki. Ini ndine makore 40 ekuberekwa. Tirikufamba munyika mese tichitengesa yatinotiwo value proposition yedu, rovimbiso yedu kune vakuru vedu vakambotitaurira marimwezi kuti chirere tigokurerawo. Tirikungovaudzawo kuti zovana vakura makavadzidzisa mukavaendesa kuchikoro, zvinovava navo magwaro ekuti zovatikwanisawo kuti vadzoke munyika vavake nyika yavo. Zvinochiti chitanda tukionawo serelay kuti zvamira zvaita nyika ikonomi yedu iyi yaakudawo maoko nemafungiro anonzwisisawo ikonomi mu-21st century matava umo. Asi tichidaro vakuru vedu vari kutonga, tiri kuti aiwa tinokutendai nepolitical independence, but nyika yenyu nevana venyu havana kurealiza economic independence. Zvinoti kuti mhandi yedu hamuzimi, mhandi yedu inzara yatiri kubudisa, yatoda kuti ibude mukati menyika yeZimbabwe. Zvino tiri kufamba tichitaurira mhuri yese mukati menyika yeZimbabwe. Tinofara kwese kwatasvika, tiri kugamuchirwa zvakanaka.
Mapato anopikisa anoti ari kumira mira zvikuru kurwira shanduko munyika kunyangwe hazvo zvisiri nyore kukukidzana nemapato ane mari nezvikwanisiro zvekuzvishambadza. Vatsigiri veZANU PF nasi vabuda pamusangano wavo waitirwa panhandare yendege kwaMutare. Panguva iyo mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanga votanga kutaura. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Mutevedzeri wava Mnangagwa vaKonstantino Chiwenga vatambudzika kwazvo vachinyengetedza mumhoyo yavanhu yange yofamba yachibuda kuti vasachire kusiwa sezvo zvekufambisa zvange zviripo asi vanhu varamba vachienda. VaChiwenga vazodza vechidiki veZANU PF kuti vaone kuti vanhu varamba vakagara pasi. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vati Land Commission yakaumbwa ichabata basa rekuti vakuru vose vane minda yakawanda vatorerwe kuitira kudzirira hori. VaMunangagwa vati matunhu anosungirwa kubatsirikana nezvinowanikwa maari vachiti seManicaland inofanirwa kuwana zviri mudunhu ichishandisa zvainoda kuita pabudiriro. VaMunangagwa vabvuma kuti bato ravo rinoshanda nemadzishi emune zvese zvarinoita kusanganisira musarudzo dziri kuda kuitwa. Vachiti ZANU PF inofambidzana nemadzishi. Vatsoropodza mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachivati ndivo voga vanongochema nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kumira zvakanaka asi vamwe vavo vari kukwikwidza vakanyarara. VaMunangagwa vaudza vanhu kuti mumwe wevatevedzeri vavo vaKembu Mohadi vakadzoka kubva kuSouth Africa uko vange vachirapwa mushure mekukuvadzwa negirinedhi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Vachigaro weZimbabwe Congress of Trade Union ZCTU vaPeter Mutasa vanoti vari mubishi kubvunza nhengo dzavo kuti ndiani mutungamiri wavachamira naye pasarudzo yemutungamiri wenyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinhoi pamusangano warongwa nezCTU wasanganisa nhengo dzemapato ari kukwikwidza musarudzo nevagari vemuchinhoi, vaMutasa vati musangano wavo uchabuda nemunhu mumwe chete wavachatsigira musarudzo mwedzi uno. VaMutasa vati pari zvino vari kubvunza nhengo dzavo kuti bato nemutungamiri angavateerere ndeupi.
Isu tino budisa pachena zvatinenge tawirirana. Parizvi tiri kutenderera nyika yese tichibvunza vashandi navagari vemuZimbabwe sezvatiri kuita kuno kuChinoi kuti zvataa kuenda kusarudzo munofungidzira kuti munofunga kuti tomira navapi. Saka chirongwa ichocho hatisati tachipedza chekubvunza vashandi ndochatiri kuita. Tichatenderera nyika yese uyezve nemusoro mubvuro tichange tine dare guru rezvetipiti rinonzi General Council. Ipapo ndopatichazeya nyaya iyoyo tobudisa pachena kuti tiri kufamba navapi.
Patabvunza kuti vachacheka ukama hwavo nebato reMDCT here vamutasa vati zvichabva kunhengo dzavo asi vanoti vachakurudzira nhengo dzavo kuvhota zvine mutsindo vachitarisa hurumende ingapedze matambudziko ekudzingwa mabasa nekupiwa mihoro mishoma.
Saka tiri kukurudzira vashandi vese vemuZimbabwe kuti iyi ndo mukana watapiwa kugadzirisa zvese zvinotimanikidza zvinomanikidza vashandi kumabasa mihoro mishoma mabasa asiko mabasa nekumbunyikidzwa zvese zviri kubva pane zvematongerwo enyika.
Nhengo dzakawanda dzichakwikwidza musarudzo muChinoi dzavimbisa kupedza matambudziko ekusatakurwa kwemarara kushayikwa kwemotokari dzinotakura varwere migwagwa ine makomba makomba pamwe nekushayikwa kwemvura nguva dzakawanda. Imwe nhengo iri kukwikwidza yakazvimirira muwadhi 8 vaBlessing Mucho vanoti vezvemapato vatadza kuunza budiriro nekudaro vachatungamira zvirongwa zvekutenga motokari ichashandiswa kutakura varwere kuenda kuchipatara pamwe nedzekutakura marara. Nhengo yeZANU PF vatanaka mururi vauya vakamirira nhengo yavo iri kukwikwidza kumirira Chinoi muparamende raLast Sauramba inoti bato ravo richavandudza mabhizinisi kuburikidza neurongwa hwekukwezva vemabhizinisi vekunze hwakatangwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Kugadzirisa mikwakwa kugadzirisa masiwechi nokuita advocate maindustry kuti awande muChinoi as the capital city of Mashonaland West.
Nhengo dzose dzatenda ZCTU zvakanyanya nekuvasanganisa chinhu chavanoti hachina kumboitika muChinoi vachiti zvinodzikisa nyaya yemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevatatu vanosanganisira vana vadiki vafa zvichitevera kunyura kwaita chikepe munyanza mudunhu reMissouri. Mupurisa ari kuona nezvenyaya iyi Sergeant Jason Pace vati vanhu vafa vanga vaine makore ari pakati pegore rimwe chete nemakore makumi manomwe. Zvinonzi vanhu makumi matatu nemumwe chete vanga vari mumotokari inochinjwa kuita chikepe kana yava mumvura. Mapurisa anoti vanhu gumi nevana vanyururwa vachiri vapenyu. Kambani ye WhatsApp yavandudza mashandiro ayo kuvanhu vanosvika mazana maviri emamiriyoni muIndia zvichitevera kufambiswa kwemashoko paWhatsApp ayo akakonzeresa kurwiswa nekuurayiwa kwevanhu. Kambani iyi yati ichaita kuti zviome kutumira mashoko kuvanhu vakawanda panguva imwe chete sezvo zviri kukonzera njodzi kuupenyu hwevamwe vanhu. Sangano re National Transitional Justice Working Group NTJWG rakaita musangano nezuro muSouth Africa richizivisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe munyaya dzekuregererana nekupodza maronda. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Sangano re National Transitional Justice Working Group rakaita musangano waro mu South Africa rakabatana nesangano re Human Rights Watch rinoshanda kuchamende kwe Africa richizeya chirongwa cherunyararo nekuregererana kana kuti National Peace and Reconciliation Commission vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri vadzikama ibere vakati sangano rao raive mu South Africa richitsanangurira vanhu chinangwa chirongwa cherunyararo nekuregererana munyika.
Tanga tichitaura nenawo yekutiyo basa re National Peace and Reconciliation Commission nderei uye kuti strategy yedu senyika panawo dzekuti tisarambe chidzokerera kunyaya dzeviolence ndeipi. Takurukura nevana vekuZimbabwe vari kugara muno South Africa tichivapa an update yekuti zvinhu zviri kuitika kumusha kuitira kuti tiumbe nyararo kuti vagokwanisa kupeka mabhegi avo vadzoke kumusha vatibatsire kuvaka nyika yedu. Zvizhinji zvatakurukura ndezvekuti izvo pamutemo wakadzikwa muconstitution yedu section 251 kusvika section 253 iyo inoumba bato reNational Peace and Reconciliation Commission ndezvipi zvaitwa so far zvinosanganisira kuti commission yacho yavapo vakabuditsa strategy yavo vakaita maconsultations uye kuti vaakufamba nenzira ipi.
Mutungamiriri weWomen Institute for Leadership Development Amai Samkeli Sokumalo vakati vakanzwa zvichemo zvakawanda kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa.
Vanyora pasi zvinhu zvavakuda kuti zviitwe by civil society and tichazotora views avo towaisa ave part of the strategy that we are using as NTJWG. Tichatraya futi kuti tishande nemaorganizations arimo muno muSouth Africa that are already working around truth and reconciliation. Then toona kuti tingaendere mberi sei tichikurukura ne community iri kuSouth Africa.
Amai Kumalo vakati zvakabuda pamusangano uyu zvichaongororwa nekugadziriswa nesangano re National Transitional Justice Working Group rakabatana nemamwe masangano anomirira kodzero dzevanhu muSouth Africa nemuZimbabwe.
Vanyora pasi zvinhu zvavakuda kuti zviitwe by civil society and tichazotora views avo towaisa ave part of the strategy that we are using as NTJWG. Tichatraya futi kuti tishande nemaorganizations arimo muno muSouth Africa that are already working around truth and reconciliation. Then toona kuti tingaendere mberi sei tichikurukura necommunity iri kuSouth Africa.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti dambudziko guru rakatarisana neZimbabwe runyararo uye kugadziriswa mhosva dzose dzakaparwa kare.
Nyaya huru muZimbabwe yekuva nerunyararo nekugadzirisa mhosva dzakaitwa panguva yapfuura dzinosanganisira dzekukura hundi, kupondwa kwevanhu nguva dzesarudzo neoperation yemurambatsvina nezvimwe zvakadaro. Asi dambudziko guru nderekuti dzimwe dzenguva vanenge vakapara mhosva vanhu vanopomerwa vachona vanenge vari mukati mehurumende, zvoreva kuti zvinonetsa kuti pawanikwe mukana wakanaka wekuti pave ne kuyanana pasi pemutemo muZimbabwe. Ndo zvinokanganisa runyararo kuti rwuvepo. Misha yakawanda, mhuri dzakawanda nenzvimbo dzakawanda matunhu nematunhu vari kugunununa kuti hakuna runyararo. Saka vanga vachikumbirawo kuti sangano reNational Peace and Reconciliation Commission dei rava nemasimba chaiwo ekuti tiite basa, uyezve rakazvimiririra risiri muhofisi yemukuru wenyika. Doma mumatambudziko atanga tichikurukura muno muJohannesburg patanga tichitaura nevana vemuZimbabwe vari kunze kwenyika nekuda kwekutiza nhamo udzvanyiriri nekushungurudzwa pasi pehurumende dzakasiyana dzekuZimbabwe.
Vanhu vakawanda vakapotera muSouth Africa vachitiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika muZimbabwe, iyo yakasvika pakaipisisa musarudzo yemutungamiriri wenyika muna 2008. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Ongororo yaitwa neAfrobarometer inoti rutsigiro rweruzhinji kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ruri kudzikira kana zvichienzaniswa neimwe ongororo yavakaita masvondo mashoma adarika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
vachizivisa zvakabuda muongororo yavo. Mukuru anoona nezvekutsvakiridza musangano reMass Public Opinion Institute, iro rakaita tsvakiridzo iyi richishanda nesangano reAfrobarometer pamwe nere Institute of Justice and Reconciliation, vaStephen Ndoma, vati huwandu hwevanhu vakati vachavhotera vamunangagwa musarudzo dzemwedzi uno waderera kubva pavakaita ongororo yekutanga.
Vanhu pavakabvunzwa kuti dai sarudzo yezvemutungamiri wenyika yaiitwa mangwana acho pazuva raitwa tsvakiridzo iyi, tinoona kuti vanhu vazhinji kana tinoona kuti vanhu 40% vakati vaizovhotera presidential candidate yeZANU-PF dai kuti tsvakiridzo yakaitwa muzuva ramangwana, musi waitwa chitsvakiridzo yatiri kutaura iyi. Then vamwe 37% vaiti vaizovhotera presidential candidate yeMDCT inotungamirwa navachamisa kana kuti Alliance. Tichitarisa mamiriro akaita gap riri pakati pamavoting tensions, tinoona kuti patakaita tsvakiridzo yedu muna May 2018 panga pane gap rakakura zvekuti vanhu 42% patakaita muna May vaiti vaizovhotera presidential candidate yeZANU-PF, ukuwo vamwe 31% vaizovhotera presidential candidate yeMDCT Chamisa kana Alliance. Saka tinoona kuti gap riripo pamavoting intentions radzika.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, uye vachiwanzotaura vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vagadzira chirumhanzu, vati zvaburitswa neAfrobarometer zvinoratidza kuti vamunangagwa vane rutsigiro kudarika mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati zvakabuda muongororo yeAfrobarometer iyi zvinoratidza kuti sarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru dzichapindwa rwepiri pakati pavamunangagwa navachamisa. Zvichakadai, vandoma vati ongororo yavo yakaburitsawo zvakare kuti ruzhinji ruri kutyira kuti vari muchiuto havazotambire zvido zveveruzhinji mushure mesarudzo.
Patakaita tsvakiridzo yedu yatakaita musuwa 25 June kusvika musuwa 6 July 2018, tinoona kuti panezve kakutyira kari kuita vanhu kuti masecurity agency anokwanisa kusagamuchira zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vakataura izvi vanokwana kuita 44%.
Vatiwo vakaonawo zvakare kuti vanhu vane chitsama havasi kuziva kuti magwaro anoratidza kuti munhu akanyoresa kuvhota haasi kuzoshandiswa musi wesarudzo, uye vazhinji vakataurwa navo vakati vanotyawo mhirizhonga ine chekuita nesarudzo pamberi pesarudzo idzi. Mune imwewo nyaya, vaimbova gurukota remhando dzemoto vaSamuel Undenge vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu mushure mekubatwa nemhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavanonzi vakaita kuti imwe kambani yakanga isingafaniri kupiwa basa nebazi ravo ite basa mubazi ravaitungamirira. VaUndenge ndevamwe vemakurukota akasara asina chekubata pakapindira mauto mune zvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa gore rapera zvichitevera makakatanwa aiva muZANU-PF pakati pechikwata cheG40 neTeam Lacoste. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda muongororo yeAfrobarometer. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Afro Barometer inoburitsa ongororo inoratidza kuti rutsigiro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ruri kudzikira. Sachigaro weZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, vaPeter Mutasa, vanoti vari mubishi kubvunza nengo dzavo kuti ndiani mutungamiri wavachamira naye pasarudzo yemutungamiri wenyika. Vatsigiri veZANU-PF vanobuda mumusangano wavo, mutungamiri wavo vaEmerson Mnangagwa, vasati vatanga kutaura. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tokuonekai mova nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kwa kuhizika, disenda wa kuhu VOA ndebe.